This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera wakanaka vateereri, tunosangana zvakare paStudio 7 manera anhasi uri musi wesvondo kubvumbi 5, 2015. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Vana veZimbabwe vakawanda vanonzi havana ruzivo pamusoro pebumbiro remitemo idzva. Nhasi tiri kutarisa zvinoreva zuva reEaster Sunday nekukosha kwaro kuvatendi vechikristu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC, tichikuudzai zviri kuitika munyika. Ongororo yakaitwa nesangano reMass Public Opinion Institute kana kuti MPOI inoratidza kuti ruzhinji rwevanhu munyika haruna ruzivo rwakadzama pamusoro pebumbiro remitemo yenyika idzva. Pavanhu zviuru zviviri nemazana mana vakabvunzwa nesangano iri muna mbudzi wegore rapera, kamu makumi mana nezvisere kubva muzana zvakarakidza kuti zvine ruzivo rwushoma nezvebumbiro, kuchitiwo zvikamu makumi matatu kubva muzana zvakaratidza kuti hazvina kana ruzivo nezvebumbiro iri. Zvikamu gumi nezvitanhatu kubva muzana zvevanhu vakabvunzwa ndizvo chete zvakaratidza kuti zvino ruzivo pamusoro pebumbiro remitemo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira uye vanomboitawo ongororo dzakadai vachausi mangongera.
Maonero angu ndeyekuti dambudziko rakaitika panyaya yebumbiro remutemo idzva nderekuti maoutreach akaitwa necopark ekupinda mumacommunities kana kuti nzvimbo dzinogara vanhu vachinobvunza kuti vanhu chii chavaida kuti chipinde mubumbiro remutemo idzva. Ipapo vakakwanisa kugara pasi nevanhu vakawanda vakanzwa zvakawanda zvaikwanisa kupinda mubumbiro iroro. Bati dambudziko rakazoita nderekuti bumbiro idzva iri ranyorwa, hapana kuzoitwa urongwa hwokudzokera kune vanhu vaya kunovataurira kuti iri ndobumbiro idzva ratakanyora. Mapolitical parties anosanganisira ZANU PF neMDC vakangoenda kune masupporters avo vachinovati endai munovhotera bumbiro iroro muti yes, asi havana kunyatsotora mukana wakakwana wokuvatsanangurira kuti rinomborevei. Naizvozvo vanhu vakawanda havanyatsonzwisisa kuti chimbori chii chiri mubumbiro remutemo idzva iroro, uyezve nekuti ZANU yakanga yakumhanyira kunopinda musarudzo dza2013 yakatongotiwo bumbiro iri ranyorwa rochitongoiswa pasherufu harina kuzopindwa muvanhu kuti vanyatsonzwisisa kuti rinomborevei. Election yapfuurawo futi hurumende yaifanira kuita urongwa hwekuti constitution yakati bumbiro iri riende richinotsanangurirwa vanhu kuti chii charinomboreva, but izvozvo hazvina kuitika.
Zvii zvamungakurudzira kuti zviitwe pari nhasi kuti vanhu vangabatsirika?
Chokutanga chinofanira kuitika mukoma Jonga ndechekuti bumbiro iri rinofanira kunge richisenzeswa. Makomishen anotaura kuti anofanira kucreatwa necommission ngaacreatwe. Mahuman rights atinogara tichichema arimo mubill of rights irimo imomomo. Mitemo iripo yatinayo isisu inombunyikidza vanhu ende inotyora constitution iyoyi inofanira kunge ichibviswa, yakafanana naposa vana aipa nezvimwe zvakadaro. Zvachidaro vanhu vochitanga kudzidziswa kuti chimbori mubumbiro remutemo iri chii, saka ngarinyorwe ropinda mumalanguages akasiyana-siyana, potoitwa program yekuenda mumacommunities kunodzidzisa vanhu. Not only that but even muzvikoro chaimo chaimo kuti vana vedu vachiri vechidiki ava vange vachinzwisisa kuti bumbiro remutemo rinomborevei, because ndo bhaibheri redu isisu, ndo document inofanira kunge richitipa hwaro hwenyika yedu.
Havanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vachausi mangongera vari parunare muHarare neStudio 7. Rimwe sangano revanotengesa mumigwagwa reNational Vendors Union Zimbabwe rinoti kunyange hazvo risina kukokwa kumusangano wakakokerwa negurukota rezvemabhizimusi maduku neepakati amai Stembiso Nyoni nemusi wechitatu Svondo rapera, asi rinokurudzira kuti gurukota iri risapindire munyaya dzezvevanotengesa. Mukuru wesangano iri vasamero wadzai vanotiwo havanyatsonzwisisi kuti sei makanzuro ose emunyika akamisa urongwa hwekuti ape vanotengesa ava nzvimbo dzekushandira dzakanaka sezvaanga atanga kuita. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Meeting yakashedzwa naminista hatina kukwanisa kunge tichiendako nokuti hatina kunge tainvaitwa seNational Vendors Union, saka hatina kunge tiripo pakaita madeliberations iwayo, asi tinogonawo kungopindurawo zvavakataura ikoko nokuti zvine chokuita nemamembers edu. Tichikurudzira minista kuti zvinhu zvemavhenda deni varega mavhenda akazviitira zvinhu zvavo, nekuti vakamanya kuda kuimposa kana kwatingadi kungoisa zvavanofunga kuti ndo zvinoshanda izvo vasina kutaura nemavhenda, tinogona kuita problem. And tinovakurudzira kuti varambe vachitaurira nemavhenda vanzwe kuti vanoona sokuti nyaya dzavo dzingagadziriswa sei, kwete kumhanya kungooneka madecisions vasina kutaura nemavhenda.
Chii chakaita kuti musakokwa kumusangano uyu tichiona kuti musangano wanga uri mukuru kwazvo?
Takatoshamisikawo chose kuzongonzwa kuti musangano uyu watoitwa. Takambokokwa pekutanga pavakaronga musangano uyu, takambokokwa tikatofonegwawo shuwa nevekumaosi kwavo vakati vane musangano wakaita soyoyo, asi takazofonerwa pasina mazuva maviri anga achitevera zvikanza musangano wagugwa minista vaita gwendo vavanga vachiita nemukuru wenyika. Saka zvikanzi tichazoziviswa nokufamba kwenguva kuti musangano uyu uchaitwa rini, but parisina chikuziva kuti sei tisina kuzowanikwa tichibatiwa kuti tinge tiri pamusangano uyu.
Tinoona kuti panga paine urongwa nechekare hwekanzuro yeHarare hwekutsvagira vanotengesa ava nzvimbo dzekuti vange vachishanda vari. Urongwa uhwu hwasvika papi?
Urongwa hwamira, hapana chiri kufamba izvizvi. Iprocesi rakamboita senge ranga rava kutorwa neseriousness yatakange takugamuchirawo sesangano reNational Vendors Union, asi mwedzi dzapfuura idzo tinoona kuti City of Harare nemamwe malocal authorities ose munyika yese vanga vakutadza kuita senge vanoita nenyaya yacho yokuti mavhenda aorganize apowo pekushandira pakanaka. Tinongoona zvinenge zvauda kusumudzirwa izvizvi, asi masumudziro avava kuzviita kana vasingasanganisiri masangano ese anomirira mavhenda tinogona kungoramba tine dambudziko ratagara tinaro mukoma wangu.
Avanga vari mukuru weNational Vendors Union Zimbabwe vasamero wadzai vari parunare muHarare neStudio 7. Nhasi makristu pasi rose ari kucherechedza zuva rekumuka kwemwanakomana Jesu Kristu kubva muvakafa. Jesu akaroverwa pamuchinjiko musi wechishanu akazumuka muzuva retatu uri musi wesvondo, nguva yakatarwa sezororo reEaster. Makristu mazhinji munyika nekunze kwenyika vanoita mitambo yakasiyana-siyana senzira yekucherechedza nayo zuva rezororo iri. Asi Reverend Eva Vena Mudambanuki veUnited Methodist Church ava vari kuNashville, Tennessee muno muAmerica vanoti pane mutsauko mukuru kwazvo pamacherechedzerwo ezororo iri muno muAmerica nekumusha. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro pezororo reEaster.
Nhasi zuva rakakosha mupasi rese petiri kutondera kufa kwakaita mambo Jesu pamuchinjikwa. Asi zuva iri izuva rakagadzirirwa naMwari. Kukosha kwaro kunobve mukalenda raMwari pawakarangarire vanhu wavo. Mwari wakaone kutadza kwepasi, Mwari akachitsvagei nzira yekuti izvo wadzosere vanhu kwavari. Saka vakatipe mwanakomana wavo Jesu kuti afe pamuchinjikwa. Saka vhiki rinorese kubva musi wesondo takati nepamusande tikauye mune mande muchikristo chedu tinoone izvo Jesu aiita musi weTuesday, musi weWednesday ari kupedzise basa rake chiti isusuwo tizoramba tichizotondere urufu rwake urwu. Saka nhasi izwa rakakosha zvikuru rekuti vanhu vese vakasikwa mufananidzo waMwari tinombomira tichitarise kumatenga kutenda Mwari nezvoakaita zvekutipe mwanakomana wavo mwe chete akatambudzikira upenyu hwedu, akatore zvitadzo zvedu zvese kuisa pamuviri wake. Rufu rwake rwakanga rusiri rufu rwanga ruri nyore, asi akazvipira kutifira kuti tive neruponeso, tive tinodzoserwa ukama hwedu naMwari kuti tiite vana vake.
Tinoona kuti muri kucherechedza zuva iri muri kuno kuAmerica. Munoona paine musiyano here nekunge dai manga muchiri cherechedza muri kumusha?
Ichokwadi. Pane mutsauko wakakurisisa kumusha. Tinotondere Easter zvakasimba zvikuru nokuti vanhu vanosangana mumadzikereke ndingachiti kubva Sunday Monday kusvikara Sunday Sunday the week of remembering. Zvino kuno kumanje vanhu vanotondere Easter Sunday ndoye vanonyanya kukoshesa kuzopemberera kumuka kwavo. Kune mamwe machurches matraditions vanokoshesa zvavo asi hazvisiri pamwoyo sezvo tinoita isusu kumusha kwedu.
Vanga vari Reverend Eva Vina Mudambanuki vecheche United Methodist vari muparunare neStudio 7 kuNashville, Tennessee, muno muAmerica. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Yasvika nguva yatinokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambira nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa nevanoronga mabasa musangano reNational Movement of Catholic Students vatafadzwa dzomba. Tinokutambira nemufaro paStudio 7 vadzomba.
Tinofara makasimba here baba.
Aiwa isu tiri nani. Vadzomba, nyaya yatida kuti tinge tichikurukura nezvayo inyaya yezororo reEaster. Mukatudza kuti zvirongwa zvenyu kutanga nechina patiri kunzwa kuti makatanga kusangana zvanga zvakamira sei sesangano renyu?
Tinotenda nemukana wamatipa kuti tikurukure nemi maringe neurongwa hwatinawo pazororo ratingati zororo repasika. Takatanga iko musi wechina, musi wechina watakatanga watakatanga isusu yatingatiyo Holy Thursday inova iyo patinoita isusu vadzidzi vanonge vari muzvikoro zvepamusoro hanganziwo matishari institution anosangana. Paanosangana apa vanosangana vane donzvo rekuyeuka kufa nekumuka kwavakaita muponesi wavo kana muponesi wedu Jesu anova Yesu Kristu. Saka pavanosangana apa vanenge vanenge vakaisa zvakati wandei muurongwa hwavo zvinongovabatsira kuti urongwa ihwohwo huenderere mberi. Asi kutanga musi wechina uyo ndopavanobva kunzvimbo dzavo dzakasiyana siyana. Vanobva kuBulawayo, vanobva kuChinoi, kuChinoi ndokune Chinoi University, kuBulawayo ndokuna naNasi, ana Bulawayo Polytechnic, vanobvawo kwaMutare kuna naAfrica University nemamwe macolleges ari munyika mese yeZimbabwe vanosangana. Ndo musi wavanofamba kubva vasangana. Gore rino kana kuti mupasika ino tinonge isusu tichiita kuita mhemberero idzi panonzipo paSilvera Mission. Silvera Mission iri mudunhu remasvingo kubvikita uko kudarika panyika mbichana. Ndo patiri kusangana sevadzidzi vari mugwaro repamusoro ringanziro retishari education. Saka musi wechina vakasangana ivo vakatanga kunge vaine yavangati misa muchitendero chedu chechikatoriki wekupemberera kunova iyo yakanzi Last Supper ya yakaitwa ivo namambo Jesu Kristu ndokainoitwa. Panobva paitawo urongwa hwekuti vanhu vanogezwa tsoka zvichienda mberi zvichidaro. Tozoitawo musi wechishanu Jesu Kristu vakange vatotorwa vapinda ivo mubindu reGetsemani unenge uri musi wekusuwa. Ndo musi unorohwa unorishwa mambo Jesu Kristu. Kuti kucherechedze zuva iri takaricherechedza nekuita yatingatiyo nzira yakafamba naiwo mambo Jesu Kristu vakafamba yatinotisvo muchitendero chedu nzira yechipiyaniso. Sakani vadzidzi vakafambawo nzira iyoyo vachicherechedza marwadzo vachinge vachisanganawo nemarwadzo iyawo mukufamba kwavanga vachiita.
Ko nhasi svondo munenge muchiitei?
Nhasi musi wesvondo unova iwo musi watinotendera isu kuti ndiwo musi wakamuka mambo wedu Jesu Kristu. Takatanga tichiita isu nezuro ingave misa inganziyo misa yekumuka kwaJesu Kristu kana kuti misa inenge ine tingati moto wapika uya uya panova ipo pandinotangira isusu ndo wakataka kukwanisa kuita nezuro. Musi wesvondo tinenge tine zvakati wokuti tange tichipinda mukati nenzvimbo yatiri yebhikita iyi kupinda mukati muno mungati mucommunity kuti tiitewo basa kushanyira vakwegura kuchenesawo misha kuchenesawo chipatara chesivhera mission nezvimwe zvakadaro daro.
Ngati chitarise iwo vadzidzi vechechenye chikatorike vari mainvesti pamusoro apa. Mungati uwandu wenyu wakawanda zvakadii?
Munoreva iwo vauya here pamusangano wedu?
Aiwa, vamwe havo kuti vari muchechenye.
Ava vadzidzi ava vanogona kusvika ivo kuzviuru, vanogona kusvika izvo zvinomwe kana zvisere. Zvinobva maringe nevanouya ivo murongwa watinenge tinawo.
Saka izvi zvekucherechedza iro zuva kana kuti mazuva yaya ePascha munozviita gore negore?
Izvi zvinoitwa izvo gore negore hongu.
Munoita kunzvimbo dzakasiyana siyana here kana kuti munongoitira kubhikita chete?
Kudai ndikakudzorerai kumashure zvishomanini kuti semusangano tine isusu atinotiwo maregions anova iwo mashanu anobva aumba boka rinonzi reNational Movement of Catholic Students. Saka ni mumaregions aya, ine Harare, ine Bulawayo, ine Mutare, ine Masvingo, ine Midlands kana kuti Gweru, ndoanova mashanu maregions atinawo. Saka ni gore rega rega tinenge tichinja kana kuti tinopa mukana kune region imwe neimwe kuti ironge. Kana ichinge yaronga ndiko kusiyanisa kwatinoita tinoenda kunzvimbo dzakati siyane siyane.
Aiwa, tinokutendai zvikuru vadzomba nekupinda muchirongwa chedu.
Tinotenda nekutipawo mukana wekuti tikurukure nenyika isa.
Manga makateerera kubva kuna Mukoma Tafadzwa Dzomba vanoona ivo nezvekurongwa kwemabasa musangano reNational Movement of Catholic Students. Aiwa ama vadikani chinobhururuka chinomara nekudaro ngaisiye matambo. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiye mwako aJonga Kandemiri.
Aiwa, tinotenda zvikuru Blessing nechirongwa chako chinodzidzisa vechidiki.
Uya iwo mweya,
mweya mtene uya, kadzisa iwa.
Uya iwo mwari wangu,
mweya mtene uya, kadzisa iwa.
Mwari wangu hona iwo mamba,
zvinhu zvacho zvanyanya,
zvaso nyanya.
Kokambo uyaiwo mweya kubva kungariende rugare sendloku kwaya tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera. Regai timotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vana veZimbabwe vakawanda vanonzi havana ruzivo pamusoro pebumbiro remitemo idzva. Nhasi tanga tiri kutarisa zvinoreva zuva reEaster Sunday munguva ino yezororo reEaster. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuoneka ine mufaro ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri tokusiyai mina Marvelous Musanganya uye.